Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 29, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 varadzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinotiwo vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 ichi nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana varayiridzi vachiti
hamuna teaching and learning materials muzvikoro. Hatisi kukwanisa kuadhiya to mastandard operating procedures muzvikoro. Hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe.
Asi hurumende nekune rimwe rutivi inotiwo
takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona hweCovid-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1, pane kuti vagare vari 3-3.
Mapurisa oshishikana zvikuru nekupondwa kwaitwa vanhu nehama dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic, Engineer Gilbert Mabasa, avo vakashaya nemusi wechishanu nechirwere cheCovid-19 kuRND Hospital, chipatara chiri pasi peUnited Bulawayo Hospital, varadzikwa nhasi kuBulawayo kumarinda eAthlon. Vachitaura nebepa nhau reSunday News, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, vati vamabasa munhu ainge ari mbariro munyaya dzedzidzo sezvo ainge akazvipira kuvandudza dzidzo munyika uye vaenderera mberi vachiti nyika yarasikirwa zvikuru. Injinia Mabasa vaizikanwa zvikuru nerekuti the teacher semunhu aida kudzidzisa vanhu nezveshoko ramwari uye zveupenyu. Vanga vava nemakore 65 ekuberekwa. Vakazivisa musi wa6 nyamavhuvhu kuti vainge vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vamabasa vasiya mudzimai nevana vatanhatu. Mumwe akashanda naInjinia Mabasa inhengo yeparamende iri mukomiti inoona nezvedzidzo, iri nhengo yeMDC Alliance, vaDaniel Molokele. Tavabvunza kuti mushakabvu aiva munhu akaita sei.
Tiri kuchema zvikuru nekushayika kwa Principal Mabasa, angariye principal weBulawayo Polytechnic. Angari muno aifarira kuita education, tingati muchirungu iwaze a lifelong educationist.
Sei mushidaro vaMolokele?
Muno aida kuti Zimbabwe ive nerudzidzo rwakanaka, aikochesa kudzidza zvikuru. Muno aida kushanda zvikuru nevanhu.
Makashanda navo here ivo Engineer Mabasa?
Ndakashanda naye zvakanaka panguva yandandiri chairman weParliamentary Portfolio Committee on Teacher Education. Saka ndiri kufunga kuti tarasikirwa zvikuru senyika yeZimbabwe. Ngazorora murugare baba vamabasa. Mabasa akaita pasi pano, mabasa akanaka. Saka ndoti ngazorora murugare.
Nengo yedare reParliamente yeMDC Alliance iri mukomiti yezvedzidzo vaDaniel Molokele vachitaura vari parunare kuwange. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4,390. Vanhu zana nemakumi matatu nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemana zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 124,367. Vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana 226 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vavezana rezviuru negumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 110,775. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvine makumi mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 1,596,381 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri. Vabaiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu negumi nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kana kuti 2,513,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti nyatsoshanda zvinotarisirwa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Vamwe vana vechikoro vari kunyora bvunzo gore rino vari kuzvikoro zvemaboarding vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi mushure mekunge vabereki vaita chipatapata nhaka yemakonzo kutenga mayunifomu nezvimwe zvinodiwa nezuro. Asi munyika hamuna hamo kuwirirana nezvenyaya yekuvhurwa kwezvikoro, vamwe vabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Asi hurumende ichiti zvikoro zvaifanira kuvhurwa muna chikumi, nekudaro painge paine nguva yakakwana yekugadzirira. Vabereki vari kuchema-chemawo nedanho rehurumende rekutendera kuti zvikoro zviwedzere mari yechikoro. Masangano evarairidzi nevamwewo vabereki vari kutiwo zvikoro hazvina kuita gadziriro yakakwana yekudzivirira kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira. Asi hurumende inoti yakagadzirira zvakasimba. Sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, patotanga nekunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ richitanga nekukurudzira kuratidzira murunyararo mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka. Tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano, kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera tainzwa kuti vabereki vari kuchema nyaya yekuti muzvikoro hamuna mvura, hamuna magetsi, zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda. Izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira.
Sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku?
Kupfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag yered tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation. Varairidzi havasi kubhadharwa mari, varairidzi havana varairidzi vakwanisa kutendisa vana vavo kuchikoro, vabereki varitadza kubhadhara maschool fees, hamuna mateaching and learning materials muzvikoro, hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro, hamuna personal protective equipment nezvimwe. Saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muZimbabwe. Zviyati hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa.
Ndedzipidzi?
Kusanganisira homwe yekutanga yebhajetari surplus yeover 9 billion yakadeclarewa, zvotarisawo zvemari ye1 billion yakabva kuIMF, zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuUNESCO. Mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha, zvinhu zvedu zvinotifambira.
Vamasaraure, muri kutaura nehurumende here kana kuti murungoorova henyu bembera?
Hongo hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya. Misangano iyi yakawanda yatinoita nepakavanyorera magwaro akasiyana-siyana. Vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira, asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watai takaita. Patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma72 districts education ari muZimbabwe, zvichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko ari kusanganwa needucation sector.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtus vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avati hurumende yakagadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishoni. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona weCOVID-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi, patinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita, tinomuisa pane yatinoti holding bay, toshedza bazi rezveutano. Saka takagadzirira zvedu, uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro. Takagadzirira.
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees, vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya iyi?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro, kwakawedzerwa mazuva makumi maviri, ndo mazuva anobhadharwa nevabereki zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau kuburikidza nedande mutande remapurisa reTwitter, vachiti mapurisa ari kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu zvikuru nehama dzavo. Musi wa24 mwedzi uno, mapurisa anoti vaWilliam Kuwanda vakarova baba vavo vaKuwanda mberi vaive nemakore makumi masere nerimwe vachibva vashaya mushure mekuvapomera mhosva yekuunza munyama mumhuri. Musi wa25 mwedzi uno zvakare kuBikita kwaishe Mazungunye, mumwe mwanasikana ane makore 16, akapondwa nehanzvadzi yake kunyange vainge vakasiyana mumwe mubereki mushure mekupomerwa mhosva yekunwa doro nekuita zvechipfambi. Mumwe akapondwa nehama yake vachimwa doro ndivaPhilemon Mudzinge vekuVillage 15 Bume Resettlement kumamina. Vanyati vakurudzira vanhu kuti vagadzirisane murunyararo. Zvichakadaro, nhengo yeZANU PF inomirira Headlands mudare reparamende vaChristopher Chingosho vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kuti ifambi mushure mekunge varegedza kuvakoka kuchirongwa chavaiita muHeadlands mavanomiririra. Taedza kubata vaChingosho kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vanyati vati nhasi vanga vari pazororo, nekudaro vanokwanisa kupindura mibvunzo yeStudio 7 mangwana panyaya yekusungwa kwavaChingosho. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yabomba dzimwe nzvimbo dzebato riri kutonga muPalestine reHamas, ichitsiva kwainoti kukandwa kwezvinoputika muIsrael nevanhu vari kuratidzira pamuganhu wenyika mbiri idzi, vachiti havasi kufara nezvirango zvakatemerwa Palestine neIsrael. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vanoti dutumpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Ida riri kuramba richisimba uye riri kutarisirwa kurova zvakasimba dunhu rekuchamhembe kweLouisiana. Dutu mpengo iri riri kutarisirwa kurova Louisiana kwapera makore 16. Nzvimbo iyi yaparadzwa nerimwe dutu mpengo rainzi Katrina. Vanhu vatotangawo kubviswa munzvimbo dzinonzi dzinogona kuyeredzwa nemvura. Dunhu iri rakatarisa nawo nedambudziko guru rekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Tochienda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa tinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kodzedza vanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu tichozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Tindokwanisa zvitarisisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevheropa. Tinoona kuti during labour ka pane certain development anofanira kunge wasvika kuti unyatsokwanisa kuti aget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, tentaliza vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders. Tentaliza some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaizvo chaizvo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofanira kunge achitamba kana nguva yake yaanofanira kunge achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana tanozova kuti matesti dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvo hazii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa achiri mudiki, aroorwa ari mudiki kudaro zvakakonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because haana kupiwa mukana wekuchuza kuti inini kandazokura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye angane agresivini ende kashinde ndazoita ticha kandadzidzi ikandazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzitira because iri kupera vachiri vadiki.
Tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonerenyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana?
Inini semaonero angu ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwei takatarisa nemuyekurodzwa vachiri vadiki. Nokuti vakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiki hapana chaari kuita, anongomuka otsvaira obika akuenda panze. 5 months down the line mwana uyo avane pamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoita kubereka vantu mwana anepamuviri, vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri, zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade, saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero manhengi just because vanga vasina chikafu vanga vasina chekubata handiki. But in as much as COVID-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare pabrita zvivesi because yanga itori nyaya yangasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now, because of COVID-19, vanhu vane time yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanise kuona because we busy most of the time ndakubuda paruzhinji.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent. Mutemo wenyika unoti munhu anofanirwa kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde, asi kuti aroorwe anofanirwa kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekurodzwa kwevanasikana?
maonero angu ndinoona zviri kuonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti nomba chimstage yekurova 18 years at then age yekukonsenda kuenda pabonde 16 years ende makashashisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo ende matambudziko anokwanisa kuya especially nekuenda pabonde inhumbu ende society maybe kana mwana achinge kanhumbu anobva audzwa kuti ngaachinyororwa saka vakubva vanhu vakonsenda 6 but then hausaconsent kuita the responsibility noya after it.
Aiwa takunzwa zvakanaka muzvarezi nhumwe nguva ndiyo yadyanana tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare pachirongwa chelive talk the connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika anokoneka nemufaro ndini wenyu Maikove mure Zimbabwe tosangana nemusi wechipiri bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Manero akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu
makadiko vabereki ini ndinoizwa last munyarara ndobva kuchipinge ndaida kubvunza kuna mufundisi mandisodza kuti bhaibheri risati ravepo Jesu asati avapo kutaura izvo here kuti muAfrica munomo vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chataibhilivhera kwechiri
Reverend Mandisodza mubvunzo uyu watumirwa kwamuri
ndinokukwazisai vadiwa vatereri notenda Mwari vari kutichengeta ngatase musoko raMwari Jesu notaura John chapter 9 verse 39 kutonga ndokwandakawira panyika ino kuti wasingaoni waone nevanoona kuti vave mapofu tarisazve pahurukuri yakaita nemudzimai weSamaria patsime kubva pa John chapter 4 verse 21 kusvika pa 23 madzibaba edu ainamata mugomo iri imi munoti muJerusalem ndimo munofanira kunamatwa Jesu akati kwaari nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusalem imi munonamata chamusingazivi isu tinonamata chatinoziva nokuti ruponisu runobva kuvaJudha asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vashumiri vezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi nokuti baba vanotsvaka vakadaro tarisa kuti ihurukuro yakafanana naiyoyi yekuti muZimbabwe takanga tiine zvitendero zvedu chikristu chachauya ichocho ichokwadi asi Jesu unotaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu nekuti vanoona wave mapofu tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu ngatitarise pahurukuro yaaita nemudzimai weSamaria unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusarema ati taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi pounobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne 23 imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai wadikane hama ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa uyu kuti hausi kubvunzwa nemuZimbabwe chete uri kubvunzwa nemakazvarwa Jesu muJerusarema kuvaJudha vari kuti tine tsika dzatanga tichiita imi musati mauya ko zvamaakutiudza ndezvipi Wungu waporofita wanga variko, nanga zanga ziriko, waroi wanga variko, isu zahazina kuhipa. Asine muro yoshakara, argu zine soko la mwari, tende uka. Kwa wanga uchiwona, zisizo, taku kupama zo emwea, uchifamba mumwea ne muzo kwa adi. Nyaya yetu ilipa kutingati fambe mwea ne muzo kwa adi. Ndo wanorucha kwa na baba, ndo chiyero cha hapo, chekuti munu wese uno kwa nisa kukwana. Azutane, chikuti ndoye kuchipinge, ndoye kwa muzo komba, ndoye kuchikaranga. Asi tinokwanisa kuita nechiyero chimwechete tigare zvakanaka nyika yedu. Hapana kupokana kuripo, hapana kukurambidzwa. Asi kungozi takubva pane mamwe maitiro pataibatira pane zvinoonekwa takupinda mumweya nemuzvo kwadi. Dai Mwari wazotibatsira vadikani kuti zvese zviriko tikushira kuti nevaroi vavo nenganga idzodzo navaprofita venhema ngavauye kumweya wezvo kwadi nekurarama muzvo kwadi. Tenza ari mubatsiri. Ndinovimba baba tanonoka nyaya yei iri kufamba zvakanaka musika vanhu ariko hungu asi Jesu akatumwa naMwari mwanakomana waMwari kuzoparidzira nyika ino neparidzira evhangeri kuti ngatidzokei kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi ndatenda hangu amen and amen.
Mukoma Last Munyarara, tinoimba mubvunzo wenyu wapindwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotasa musoro yenhau zvakare, mukuru wechikoro cheBulawayo Polytechnic Engineer Gilbert Mabasa avo vakashaya nechirwere cheCOVID-19 voradzikwa kuBulawayo nhasi. Bazi rezveutano rinoti vamwe vanhu gumi nevatanhatu vakafawo nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana, varairidzi vachiti hurumende haina kuita gadziro yakakwana, asiyo hurumende ichiti zvinhu zvose zvakarongeka. Imwe nhengo yeparamende yeZANU-PF yosungwa mushure mekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda.